Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Dino is Studio 7. Nepenyuro yenye ziri kuitika muZimbabwe. Ziri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Nee, Studio 7. Tikera kuhalika uzimbabwe zimbabwe. Tikera kutina pa Voice of America uri muWashington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri muchechi
musamuguro
Chivabu 9, 2011.
Makateerera Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunotiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 9994930 kana pa 12130 ne 15730 kilohertz pashortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pa www.studio7.com.
Kwanza kwa wane kumichirongwa chedu cha nasi uye tunoeba kutuzuwa renyira nasi rangarakana kachose ini ndini jongaka ndemi iri ndiri mu Washington DC
ini ndini blessing zulu nchiti yes yes ndiri mchirongwa chedu cha nasi
South Africa yoramba yakaisa zisora iyo pa urongwa we Zimbabwe kugadzirisa zviri kunetsa nezvinofanirwa kuitwa muhurumende yemubatanidzwa.
Makambani anoita zvemigodhi anotumira kuhurumende urongwa hwavo hwekuendesa upfumi kuvatema zvikamu 51 kubva muzana.
Varume ava varume vaviri vanozikanwa zvikuru kuti ndiyo nhengo huru dzepropaganda kuzanupf kwete kuti vari kuita zvemedia committee vamahosa havasi nhengo yeparamendi nomudaro hapana kuonekwa zvekuita vakamirire paramendi aya mazwi ekunyepa
nhengo dzekomiti yeparamendi inoramedza kuburiswa kwema